vachitaura nezuropa Praz Rekent Munoton apo vanga vachitsvaka rutsigiro rwenhengo iri kumiririra ZANU PF musarudzo dzichaitwa musi wa22 Gumiguru. Vampoko vakati hapana chakaipa kana munhu akatora zvinhu zvehurumende achipa nhengo dzebato reZANU PF.
Because that person supported ZANU PF, my Mpumira is here with a program of supporting ZANU PF. Anosungwa tobvuma yekutasungwe asivhumi mwai Mpumira. I promise uri munamu futi. No one is going to touch you. Vachira vanhu vari kufana nzara and so forth.
Vampoko vakaenderera mberi vachiti manyepo ekuti vakashevedza makomishen eZimbabwe Anti-Corruption Commission vachivatuka nekuda kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Vampoko vanoti havaite zveuori asi vachanunura nhengo dzose dzinenge dzave kubatwa nemuvengi wavasina kudoma nezita.
I'm being accused of having supported Jonathan, protected Jonathan Moyo, Professor Moyo, and the other people. And I'm being accused of what I went to jail estokisine kutongapi avandeli ko visa munhu wanga asungwa ne corruption. If you are a Christian, proper Christian, hauvumiri munhu muChristian kutobhabhatizwa na devil na Satan. That is my approach, because you don't know corruption. Akuna munhu, there is no one here amongst you here who supports corruption. Akuna, you can never support corruption.
Izvi zvakatsigirwa nevanoona nezvematongerwo enyika mubato reZANU PF vaseze yakasukuwere vakati hapana chakaipa nekutora zvinhu zvehurumende vachizvipa kunhengo dzavo.
Shefu ndati vana vanoronga kudzivirira pati, vanoronga kudzivirira vamugabe. Where the government is in power. Atiburitswe muhurumende nevanhu vanenge vapiwa mari nema foreign governments. Other governments are funding to remove the ZANU-PF government. ZANU-PF will use government funds to defend our government as well. So, kana muchitisungira kutora mari kudefenda hurumende, we are prepared to go to Scorobi. Arrest us now and we'll go.
Vanhu vanosvika mazana mashanu vakapinda musangano uyu. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Arthur Chigoriwa.